manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 17/2016 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kushaikwa kwemaho visitors pa conference ndokwakonzeresa zvihwezvimwe pamberi pemutungamiriri. That means kuti naiye mutungamiriri hachisina credibility nokuti hakuchisina varwiri vorusununguko havachisiko.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko anoti kukandirana makobvu nematete koitwa nevari kurwisana mubato rezanupf pamberi pavamugabe munongedzo wekuti havacharemekedzwe
hazvidi kuti makurukota nevatungiri vemusangano vatungamiriri vemusangano vawande panyaya yakadai ndopanodamuridzwe musha ende bhuru remusha bhuru remudzimu navatsvangirai kana nyaya yakasimba yakakosha senyaya yenhaurirana inotoda bhuru remusha kuti ndidzungamirire
MDCT inoti zviri kuna vatsvangirai kutsvaga munhu wekushanda naye mukuedza kuumba mubatanidzwa nemapato anopikisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti kunetsana pamberi pemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuri kuitwa kumusangano wepagore weannual conference kumasvingo weZANUPF munongedzo wekuti havachisina chiremerera mubato iri. Musangano uyu waburitsa pachena kunetsana pakati pevari kutsigira mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevari kutsigira chikwata chiri kuzviti Generation 40 panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chavamugabe avari kuonekwa sevakwegura. Sarudzo dziri kuitwa muna 2018 asi kunyange hazvo ZANUPF iri kusimbisa kuti vamugabe chete chete ndivachamirira bato iri zviri pachena kuti pane kunetsana kwakanyanya. Mukuzaya nyaya iyi tabata vamahiya
regandi kupi mufananidzo wematsotsi akapaza bhengi vari vatatu asi vairi vakazofunga kuda kuuraya mumwe nobva kwasara vairi vairi vaya vakada kubuya akazoda kuuraya kuti asara hapo havasiwo varidzi vanofanira kuva pazvinhu izvo havazivi nzira yekubata zvinhu izvi nayo saka kana pasisina maprinciples okuteedzera panoita zvowezvowe rakafanana neramuri kutaura riri kuitika kumasvingo iroro uye ndiyo conference yokutanga yakavapo pasina utungamiriri wakati tsvikiti utungamiriri wemawo veteran uye kana tichitaura kudai zviso hatisi kuti mawo veterans vanoziva zvinhu zvose havazivi zvese vanobatana nevanhu kuti vabude mumatambudziko avo saka kusabatana kuripo kushaikwa kwekuvapo kwemawo veterans dhuza hapana anotaura kuti chinhu ichi ndechangu denga rakatipa jesu jesu akatiti vanhu vangu nokuti ropa rake rakadeukira vanhu vake saka ndizvo zvimwe chetewo nesu isusu tiri vanhu vane ropa rakadeukira vamwe vedu vane ropa rakadeuka asi jesu haamanikidzi munhu saka ndiyo nyaya imwe chete yekuti isusu takarwa hondo asi hatimanikidzi munhu kugamuchira nyaya iyoyo ndokuti zvinofanira kuonekwa naiye munhu saka kushayikwa kwemaho veterans paconference ndokwakonzeresa zvihwezvimwe pamberi pemutungamiriri that means kuti naiye mutungamiriri hachisina credibility nokuti hakuchisina varwiri vorusununguko havachisiko uye vanhu vanofanira kuziva kuti kune varwiri vorusununguko uye kune vanhu vanonzi manationalists
titarisawo rimwe dingindi ranga riripo nderekuti ZANUPF yakuda kuzadzikisa chirongwa cheZim Asset pane zvinobuda here musangano uyu wapera
kana ndikakubvunza iwe kuti Zim Asset zvinoreva kuti chiika zvingatitorere nguva kareka but rega ndikupe understanding yangu Zim Asset zvinoreva kuti zvaunogona kuita iwewe kuti urarame ndozvinoreva Zim Asset saka kuzadzisa hakuna zvakunoreva asi kuti kupera kwenguva yakapiwa kuti vanhu vaite sezvavanofunga kuti vararame.
Asi tiri kuona kuti ndo musangano watanga kuitwa neZANU-PF pasina vakarwa hondo yerusununguko. Muchienda mberi munoona here paine dzimwe nhaurirano dzamuchaedza kuita kana kuti?
Isusu tagara tichingori vanhu vokuti kana kuti zvinhu zvinake, vanhu vanoda kuti vagare pasi vataurirane. Asi chatichaita ndechekuti tichataura takamirira ruzhinji rwevanhu kana pakanzi ngapataurwe. Although isu tichizova kuti vanogona kusauya kuti ngatitaurei kuti chakati.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC Tivamogen Tsvangirai vaLuke Tamborinyoka vanoti zviri kuna vatsvangirai kuti vasarudze vanhu vekushanda navo mukuedza kuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa sarudzo dza 2018 dzisati dzasvika. Vanhu vakawanda munyika varikurudzira kuti mapato anopikisa abatane kana achida kukunda ZANU-PF. Bato reMDCT rakati vatsvangirai ndo vachatungamira nhaurirano mubato iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaTamborinyoka.
Hapana hurukuro zvati zvatanga kuitwa. Chakangoitika chete kuadzoptwa kwamaprinciples kana kuti kwatingati pachishona kutambirwa kwezviga zvakatorwa nebato guru repamusoro kunze kwekongresi inonzi National Council. Hapana nhaurirano chaidzi zvati zvatanga, asi kuti bato rakangotanga zviga kuti totaurana nevanhu sei zvatinokonsidera vachitaura nemamwe mapato ndezvipi, ndo zviga zvakatorwa neNational Council neexecutive pamazuva maviri apera. Asi pakudaura vanhu nhaurirano hazvisati zvatanga.
Ko sei bato rakafunga kuti vatsvangirai vange vachitungamira munhaurirano dzese dzinenge dzichizoitwa?
Nekuti ndiye mutungamiri wemusangano. Hazvidi kuti makurukota nevatungiri vemusangano vatungamiri vemusangano vawande panyaya yakadai. Ndopanoda muridzi wemusha ende bhuru remusha, bhuru remudzimu nevatsvangirai. Kana nyaya yakasimba yakakosha senyaya yenhaurirano, inotoda bhuru remusha kuti ritungamirire. Saka musangano wakaona zvakakodzera, zvakakosha kuti ivo vatsvangirai pachavo vatungamire nhaurirano nevamwe vasangano.
Vane chikwata chavanoshanda nacho here kana kuti zvinenge zvichifamba sei apa?
Ivo vatsvangirai ndo vachadhraivha zviri kwamwari kuti vaone kuti vanenge vachishanda vachatsvagirwa vanoshanda navo, asi ivo ndovakanzi National Executive neNational Council semutungamiri wemusangano ndovachadhraivha process yekutaurana nevamwe. Zvakwavari ivo vatsvangirai kuti pachazotanga nhaurirano vane vavachatsvaga iro zvichazonzwa kwavari, asi ivo ndovakapuwa matomu ese yekuona kuti nyaya dzekutaurirana vari kudzidhraivha nekudzitungamirira.
Mutauriri wemutungamiri weMDC Tivamogen Tsvangirai vaLuke Tamborinyoka vari parunare muHarare.
Merry Merry Christmas. Ko Christmas box watereri. Nguwa yashika zvekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumire tsamba mbozha, mashoko kana mavideo achimoresa hama neshamwari. Tozodziverenga kana kutefenyura pa Studio 7. Tumira tsamba mbozha pa number dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Makatirira ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe avanoti vari kuita ongororo inoratidza kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvinodhura kudarika pane dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Kuti tize nezvenyaya iyi tabata Dr. Chitambara.
Tinoaida Zimbabwe isabudirire munyaya yekutengesa zvinhu kunze, mitengo yedu yakakwira zvakanyanyisisa. Hazizi makosti emacommodities ari kugadzirwa muZimbabwe ane mutengo wakakwira zvekuti hatigoni kunge tichikombita sei nezvigadzirwa zvekunana Zambia. hatigo nunge tichikombita sei nezvigadzirwa zvekunana South Africa. Ndaiita hangu karesearch kangu naso ndapfuura ndiri kuZambia. Chikombia sei ngatitive mutengo webhegi resimende muZimbabwe nekuZambia. Ndakaona kuti kuZambia bhegi resimende rinotevera riri kuita $5 wakonzeta. Kumayusa kuno kuri kuita about $12. Zvazvinongotiratidza kuti in terms of purchasing power parity Zimbabwe tine mitengo yakanyanya kukwirisisa, zvinoita kuti maexports edu anga achiti bererei, uye zvoitawo zvakare kuti maimports, nenyaya yekuti tiri kushandisa mayusa, maimports edu nekuti ziusa ra richisimba rara anouya, maimports ari kubva kuna South Africa ari kuuya akaderera mutengo. Zvaafekta trade deficit yedu, zvaafekta current account deficit.
Saka paongororo yamuri kuita iyoyi, zvii zvimwe zvamakaonawo zviri kudhura kuZimbabwe tichienzanisa nenyika yeZambia?
Zvinhu zvakawanda zviri kudhura. Ndaiona ndaiongorora zvakare kucheresa mugodhi kuZambia. Ndakaona kuti kuZimbabwe factory 2 times. Kucheresa mugodhi we40 meter muno muZimbabwe zvinoda 1500. Nana Zambia zvinoda about 800. Saka handingangoti ndeizvozvo chete, but zvinhu zvizhinji muZimbabwe zvine mutengo wakakura. Zviri kukura nei mutengo? Nenyaya yekuti number one, cost of finance muZimbabwe iri very very high, wanana 20% kudzimwe nyika. Cost of finance iri below 10% or even below 5%. Saka hatigori kucompita on that basis. Zviri kudhura nei? Nyaya yecorruption muZimbabwe iri kuita kuti mitengo yezvinhu inge ichiwedzera. Nekuti vemabhizimusi kana vakuita mabhizimusi avo vanenge vachiisa cost yecorruption, vanenge vachiita factor into mabudgets avo nemacost structures avo, zvoita kuti zvinhu muZimbabwe zvinge zvichidhura. Zviri kudhura nei? KuZimbabwe nyaya dzetransport, wana railways yedu parara. Saka kunge tichitransfora zvinhu neroad zvinodhura pane kunge taita zvitransporta nana railway. Saka zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti zvinhu zvinge zvichidhura muZimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika dzakwanisa kuinvesta munyaya dzeinfrastructure, munyaya dzekuwanikwa kwemari nezvimwe zvakadaro.
Tiri kuona hurumende iri kuedza kutenga ngoro dziya kurailway uku uye kugadzirisa mugwagwa weBite Bridge 2 Harare. Izvi zvingabatsira here?
Zvinogona kubatsira, but zvinozobatsira normally parimutirungu tinoti zvine long gestation period. Normally zvinotoda mainvestments akadai kuti anga achizopedziswa, anoda nguva yakareba kumana 5 to 10 years, malong term investment. Saka hatigononge tichiwana pfundutso pari zvino, but hongu tinogona kuzowana pfundutso in 5 to 10 years, nekuti malong term capital projects anenge achida even mari yakawanda kuti anga achibudirira.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa, nhasi tine hurukuro negurukota rinoona nezvedunhu remasvingo, amai Shuvai Mahofa. Tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu ravo munyaya dzechikafu.
Chikafu hakuna, takashayiwa kamvura gore rakapera nenyaya yeEl Nino. Saka chikafu hakuna, tinotorarama nechokuchinototengwa negavhumendi. Tiri kugovekwa mumatunhu mumaruwa nomumadhorobheni. Mvura yatanga kunaya, vanhu vatanga kurima. Kana ikaramba ichinaya zvakanaka, tinotarisira kuti tingangova negohwo rakanaka.
Ko, mbeu vakakwanisa kuiwana here nenguva?
Mbeu yakawanikwa nenguva yepresidential input. Yakauya paine nguva kuchatopisa. Saka patanga mvura kunaya, vanhu vakati vane zvimbeu udzimba. Saka vanorima vanorima vaine mbeu nemafetiraiza kune dzimwe dzimba.
Vamwe vanga vachimbochema Honorable Mahofa kuti dzimwe nguva pakugoverwa chikafu panombotariswawo kuti wabuda mbamani. Dziri kumbosvika here kuhofisi kwenyu nyaya dzakadaro idzodzi?
Dzinosvika pamwe nemaopposition parties, but tichiinda investigation on the grounds munowana zvisizvo. Vanhu vanonyogwa nedzimba dzavo mumaraini mumasabhuku. Zvisingataridzi kuti bhuku iri une imba inotevera ndiani wepati ipi yakazodini. Isu tinowana allocation yevanhu vanenge vachigoverwa chibagwe sevaviri azvinenge zvakaita zvinhu pasi vachiiswa nevanhu kuti vatambire chibagwe chekutya. Patasvika iko zvino, tatova chibagwe chaakuinzoenda kumunhu wese. Patakabva apa some 4 months ago, pambe kuchitoita kuti vamwe vanga vari nani, vamwe vanga vakatini, vakambononga-nonga, but patasvika iko zvino, takakwidziridza chibagwe chedu pakubva. Munhu wese wakukwanisa kuwana chekutya.
Amai Shivai Mahofa, igurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vanga vari parunare kumasvingo kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti chimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro mumwe munhu akaberekwa muZimbabwe ari murume akazozvichinja kuita mudzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Tatelicious Karigambe.
Ndinotenda muzvare Marvelous. Ndinoitwa Sisi Tatelicious Karigambe. Ndine makore makumi nemashanu ekuberekwa. Ndiri chizvarwa chemuZimbabwe. Asi ndakugara zvangu kuno kumangerengere kuSweden. Ndiri mukadzi wemusha akaroorwa. Tine mwana wedu mumwe chete, mwanasikana anonzi Trish. Uyezve ndiri mukadzi anomiririra kodzero dzevanhu vanodzvinyikidzwa. Vanhu vazhinji vanoda kutaura vachiti ngochani. Muchirungu vanonzi the LGBTI kana kuti the Rainbow Family. Uyezve professionally ndiri chemical engineer. Asi handichashanda hangu sa chemical engineer nenyaya yekuti rudo rwangu rwakambva rwawira muvanhu vanodzvinyirirwa sezvo ini ndiri mumwe wavo.
Tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu, makaberekwa muri munhu akaita sei?
Ndakazvarwa semunhurume. Ndiri mupachka, takazvarwa tiri vaviri. Saka mupachka wangu akaberekwa ari musikana. Ini ndikaberekwa ndiri murume. Asi sekukura ndakuda kusvika pamazira aye kuti mukomana anenge akufanha kutsvago musikana wekuti awirirane naye. Ndakabva ndawanikwa ndiri munhu aitodo kutonyengwa nevakomana. Zvakava zvinhu zvinoshungurudza mubereki wangu. Ndakarerwa naamai. Takatanga kuzofambawo maprofita mudzinganga tichiedza kuti vea mavaiti mweya wechikadzi wawira mwana uyu. Asi zvakazorambawo nekuti pane pandakazosvika pane mumwe mupostori akandipa mazai makumi mana kuti ndimwe achiti mweya wechikadzi unozofa. Ndakazogumira ndakuchipatara. Saka mai vangu vakamba vangu kuti aiwaka ndingatourai mwana nekuda kuti ndifadze vanhu vari kuti mweya uyu ngaubve. Saka kungodzamara ipapo mai vangu vakambva vatanga kugamuchira kuva sezvangandire ndemunhuwo aishanda muUnited Nations. Saka akatangawo kubvunzurudzawo machiremba kuti iye mwana wangu uyuyu handisi kuziva kuti unge chikabanga, unge trauza, zviri kufamba sei. Saka vanhu vakambva vataiwa mune chirungu vanoiti gender identity crisis. Munhu anenge akaberekwa ari mukomana asi paanozosvitsa teenagehood gender identity yake inowanikwa iri munhu wechikadzi watinozodeedzera muchirungu tichiti transgender. Transgender ndiye munhu anenge akaberekwa nenhengo yechirume asi achizochinja kuita mukadzi kana kuti mukadzi akaberekwa nenhengo yechikadzi asi anenge akuda kuita murume.
Saka imi muri kutaura kuti mune murume akakuroorai. Saka makazowanikwa muchinadzirisa miri wenyu here? Titarisa mamiriro amakaita pari zvino.
Ndakasarudza kugadzirisa muviri wangu kuti ndinzwe kuve mukadzi akakwana. Ndakakwanisa kuendawo kuIndia ndikanogadzirisa mazamu angu. Uye ndikazokwanisa kuendawo kuMassachusetts kuAmerica kwenye ikoko ndikabatsirwa kuita inonzi vaginal plaster surgery nemachiremba anoona nezvematransgender. Amwe matransgender anongozvipira kuti aiwa ina hangu ndiri kunzwa ndiri mukadzi asi handisoda kuenda kunogadziriswa. Saka zvinosiyana.
Saka mungati muri kutambirwa sei semunhukadzi?
Ndichatanga kutambirwa kubva mumuri. Saka mai vangu mukunditambira kwavakandiita zvakandisimudzira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Tatelicious Karigambe. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu. Chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinotenda, makandikoshera mufunge.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye, ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu, our lives.
Dino kutambira ine mufaro muchirongwa chedu, upenyu wedu, umu watino tarisa watino sangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa matano ari kutorwa nehurumende pamusoro pematambudziko anonzi ari kukonzerwa nen'anga dziri kupinda muvanhu kana maprofita vachinzi vana tsikamutanda vanonzi nehurumende vari kubira vanhu. Takanzwa svondo rapera gurukota rezvekuburiswa kwamashoko vaChris Mushowe vachiburitsawo mashoko pamusoro pemashandiro ana tsikamutanda vachishoropodza maitiro iwaya. Mashoko avo vaMushowe vakataurawo kuti madzishe, masabhuku nevamwe vatungamiri vematunhu ndo vamwe vevanhu vari kupa mukana kuna ana tsikamutanda ivava kuti vange vachishanda mumatunhu mavo. Izvo zvinoita kuti vanhu vakawanda vasazove nechivimbo neutungamiri hwakadaro. Muhurukuru wedu tina Ishe Chiota vaEdison Chiota. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 Ishe Chiota.
Makadizvinyu.
Aiwa, tiri wapenyu. Ishe Chiota, nhasi tiri kuda kumbotarisa nyaya yavana tsikamutanda vari kunzi vari kutsotsa vanhu zvakanyanya mumatunhu akasiyana siyana. Asi nyaya hombe iri pakunzi madzishe, masabhuku nevamwe vatungamiri vematunhu ndo vari kutambira vana tsikamutanda ivava vachivapa mikana yekushanda mumatunhu mavo. Imi munotambirawo sei?
Idambudziko riri munyika nekuda kwemamiriro ezvinhu. Tinopomera madzishe, iyo madzishe asina simba rakakwana. Tikatarisa mbumbiro remutemo, hapana ishe ane simba rakafanana nairoro kana sabhuku ane simba rakafanana nairoro. Asi zvinhu zvinoitwa nevanhu at individual level pamunhu pake zvake woshandisa kana kuti wochizidzirwa nevanhu vari mumusha kusvika sabhuku aita zvinhu izvozvo, kusvika ishe vabvumira kuti aite zvinhu izvozvo. Nekuti vanhu vakaenda vachiti tinoda kuita zvakati, iye akuda kuvarambira kuti torai n'anga iyi magutikana nayo madii. Ende ishe azive kuti n'anga iyoyo in'anga iri kuda kubira vanhu kana kuti haisi n'anga.
Saka muri kuti here imi madzishe ari kutongwa nevanhu vaanotonga?
Nekuti havana simba pamusoro pevanhu vavo, saka havana chavanogona kuti vaite. Nekuti munhu anonouya aine tsamba iri kubva kumapurisa, ishe anopa ari papi paanorambira tsamba iri kubva kumapurisa. Dai kuri kuti vanhu vachitanga nekunashe vachinzi ishe ndiye aita, taiwana matauriro. Asi vanhu vari kutanga nekumapurisa wobva nekumapurisa aine tsamba yekuti mapurisa avabvumira kuti vaite zvinhu zvakafanana naizvozvo.
Asiwo madzishe ari kumbowanawo here mukana wekumbogara pasi nemapurisa kana nemamwe mapoka vachizivawo nyaya dzana tsikamutanda idzi? Nokuti tinoona kuti inyaya dzaparadza mhuri dzakawanda.
Dambudziko ratinaro guru nderekuti hurumende haina mari yakakwana kumatunhu. Boka rinotonga matunhu rine veministiri inotarisa nezvetradition. Madzishe vanototadza kugara, avanotiwo maprovincial assemblies nekuda kwekuti ndo mavanofanirwa kunge vachizeya zvinhu zvakafanana naizvozvo. Asi nekuti hurumende yedu haina cheuviri, haina mari, vari kutadza kuti vagare. Zvinovatadzisa kuti vange vaine madzishe vachibatsirana nemadzishe kuti vatarise zvinhu zvakafanana naizvozvo.
Tinonzwawo kuti matunhu ose munyika vane matano avakutorera vana tsikamutanda ivava vakunzi vasungwe. Muri kutambirawo sei danho irori?
Kana munhu asati asungwa, ini handione kuti pane danho ratiraitika. Nekuti zvinhu zviri kungoenderera mberi. Dai vachisungwa tichinzwa kuti vasungwa, chokwadi tingatibvume kuti aiwa hurumende ine chayaakuita, mapurisa ane chaakuita. Nekuti vanhu vanenge vamira kutorerwa zvinhu zvavo.
Tinoona kuti mudunhu menyu maChiotawo muIshe Chiota mune vakomana vakambobudawo mumapepa nhau nemudzi nepfenyuromo pamusoro pemabasa avana tsikamutanda. Vamwe ndevekubata mazizi vachitengesera vanhu, nevamwe vaiwanikwa vaine nyoka. Pane matanho akatorerwa here vanhu ivava?
Dambudziko guru rinoitika nderekuti hapana mutemo. Sakana kuti umuti umuti zvakati iwo usina simba uchizviisha hana simba rechinjiji unoshaya kuti unoti kudii nekuda kwekuti vanhu vanotipedzera vachikutaura kuti isu tiri kungotsvaga mari inyoka yatora yanogona kuti handaiuitora mudunhu menyu ndaiwanawo kwandaiwana kana ndaidedzerwawo nemumwe womuti kudii unomupa mhosva inonzii
asi mazuva ano zvinhu zvakamirawo sei mudunhu menyu
nekuda kwenzara nekuda kwekutambudzika kwekuti vana havana mabasa havana chekudya vanenge vachiedza kuzviriritira ndinganyepe kuti zvinhu zvakamira zvakanaka
aiwa maita basa ichechota tasvika kumagumo echirongwa chedu
tinotenda zvedu
manga makateerera kuna Ishe Chihota vaEdson Chihota muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga sezvo tatarisana nezore rekisimusi kudai regai timborova Coach Coach kambo kubva kuna Ja Praiser. Kambo Coach Coach kubva kuna Ja Praiser tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutauriri wesangano revakarwa hondo anoti kukandirana makobvu nematete koitwa nenhengo dzezanupf pamberi pavamugabe munongedzo wekuti havasisina chiremerera mubato iri MDCT inoti zviri kuna vatsvangirai kutsvaga munhu wekushanda naye mukuedza kuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mune isu zvakare mangwana
anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya maoko aChris Gande munhau dzechindebele.
Soko isika